kutanga mangwana mugovera tichange tichi tine misangano mapurovhinzi ese aripo 10 misangano iyi iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vamo kuti Richard Mushangirai kuti kuya kwenyu vashangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumasvingo tikaita memorial yavo. But izvizvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovhinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura mirongo yavashandirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC nezvinova kuti vashandirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yekuragoredi yatinayo, murume akange asuvira nekuzvipira asina chaaitarisira. Vakafa vasina chavainacho asi vakatisiyira musangano wemudc, vakatisiyira tiagoreriya pamberi. Saka ndove musangano watiri kuita kumaprovhinsi dzedu ese mangwana achitanga makuseni mamantango kumasikati, but maprovhinsi ese achange achipiwa mukana wekurangarira vashangirai mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa pamwe chete mumaprovhinsi ese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyanawo hako kune mamwe maprovhinsi vamwe vanogona kupindira kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hwemudc kuti maprovhinsi arangarire vashangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadesipotas vanenge vachinotaurira ikoko kumashonaland iku tatuma vamashakada zeneku kwamutare kumanikaland tatuma vatiti kumati sauti tikatuma seional chairman vatatika kumano kumati west tikatuma vamondwa. So ndo programu yaidi yatinge tinayo. Asi tichazodzokazve muHarare, hatisvika mangwana Harare tichaita ndemusi wechitatu paambassador hotel, ndopatange paine memorial lecture yavashangirai. Dr Kanyenze munovaziva mese vakashanda navashangirai vari kuzcpv ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu wavachamisa. So kuHarare takokawo vanhu vakasiyana siyana vakashanda navashangirai nevanhu zvavo mamembers ofupabric vanenge vakasimusa kuti vauye vazonzwa chirongwa chiri kuitika izvi.
Pamisangano iyi pane nyaya dzokuti munganetswe nemapurisa here kana kunyimwa mvumo yokuita misangano iyi?
Handifunge kuti mapurisa angarambidze vanhu kuti vayeuke rufu rwavashandirai kuzvidziva kwenyu vashandirai vakanga vari mutungamiriri webato redu yemudc and vakazoitawo zvakare mutungamiriri wehurumende pavakaasirwa vari prime minister. Saka handifunge kuti chivanhu chedu chinotsungurira kuti mapurisa auye azozviriisa vanhu vari kurangarirawo baba vavo vakashaya. Zingatishamise chaizvo tikaona mapurisa achiya kuti vakanganise mutangano wakadai.